Nasi wanu wakawanda wanga waka peka mamaske kugadzira woga sedano rekutevedzera mutemo mutsva wehurumende kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Amai Stembile Kaocha vanga vakavhara muromo nemuno yavo nedhuku ravo rakasakara vanoti kupfeka maski chinhu chakanaka mukudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavirus, asi vanoti hurumende ingadai yakapa vanhu vose mamaski.
Kana ari maelections vanotipa mazambi, vanotipa maskafu, vanotipa maheti. Izvi zvine chekuita neutano hwekuti isusu tizovafotera. Ivo havasi kuda kuti tive neutano tirarame tigone kuzovafotera.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinoi amai Tafadzwa Karonga.
Government ingadai katura mamaski iwayo vakamadistributa mumashops at a lower price or at an affordable price. Vose hatikutaura tichitaura neprotection, vose kana kuti zvakazodhura ini handichakwanisa kutaura sei hasakwanisa kuchitenga.
Vamunesu munesu vanoti zvidziviriro zvinokurudzirwa zviri kudhura nekudaro vakagadzira yavo vega.
Ndine metiriyo inonzi fleece, ndava nayo pedi, ndinonzwa kunge ndine asima, asinani. Saka unozova nedambudziko nokuti wangoshandisa metiriyo nokuti wanzigadzira, iwe usina unyanzvi hwekupepeta kuona kuti chandiri kugadzira chinowirirana here neutano hwangu.
Vamunesu vanoti vanhu havafanirwi kupfekera mapurisa asi kuchengetedza utano hwavo.
Hatipfekere nokuda kwekuti kune mapurisa, kutarisawo kuzvidzivirira nokuti ndozviripo.
Kurudziro yekuti vanhu vapfeke mamaski yakabva yaita kuti mitengo yacho ikwire zvakanyanya. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mamaski ari kutengeswa nemari inobva padhora rimwe chete kusvika pamadhora mashanu ekuAmerica. Gweta guru rehurumende vaPrince Dube vakazivisa nezuro kuti munhu anowanikwa asina kupfeka mask anobhadhara faindi yemari inobva pamadhora mazana mashanu kusvika pamadhora zviuru makumi matatu nezvitanhatu kana kuti $36,000 kana kugara mujeri kwegore kana kuti faindi neku gara mujeri. Gweta remisa Zimbabwe Muzvari Nompilo Simanje vanoti mutemo uyo hauna kunyatsojeka uye unogona kuisa vanhu munjodzi.
Pari kunyanya kushandiswa criminal law to regulate conduct muno muZimbabwe, chinova situation inoita kuti tiraise a concern.
Nyanzvi munyaya yezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yebatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti mutongo wakatarwa nehurumende wakanyanya sezvo hurumende yave kuda kutsvaka mari sezvo dzemitero dzave shoma panguva ino yekuti vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Dr. Madzorere vanoti mamaski anonyanya kushanda kana munhu wese akaapfeka.
Vanhu vane chirwere ndo vanofanira kunyanya kupfeka mask. Zvina hatizivi kuti andinga ane COVID-19 wacho ndiani asina ndiani. Saka zvangonaka hazvo kuti vanhu vese vapfeke ndokuti nyaya yemamaski inasa kushanda.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mapurisa anga asinei nevanhu vanga vasina kupfeka mamaski mumaguta. Vamwe vezvitoro zvikuru zvakaita seOK, TM, Gain neMetro Peach vanga vasingabvumire vanhu vanga vasina mamaski kupinda muzvitoro zvavo, asi change chichishamisa ndechekuti vatenge vaizobvisa mamaski kana vave mukati vachitenga kusanganisira nevashandi vemuzvitoro izvi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.